Comfort Music.
Kila ti anayambo
andidi tiponda neona andidi dinetsani
ndaida zvokuvaka umusha vakuru ndakanga ndavabvunza ndikatirega ndiite newe zvaramba asinanga ndichida ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba
ndaiti zvimwe nchatotangawo pauri kuti ndinzi ndane musha nchatotangawo pauri kuronga muri nchatotangawo pauri kuti ndinzi ndave baba nchatotangawo pauri ati bebi wewe uri mumastreets anditi ndakuona unopisa mumastreets audzikami uri mumastreets senge aubva murangu tiri mumastreets
ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba
Westindi this thing give you boyfriend and the happy would the girlfriend baby kumaran kwetu aziko uri sunuka unotambwa nehangoda vanhu vese vanenge vachikutera baby wewe unowanza fresh unonzwa kunzi pabatidzwa shisha aushaige unonyanya fresh
ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba
ndaiti zvimwe nchatotangawo pauri kuti ndinzi ndane musha nchatotangawo pauri kuronga muri nchatotangawo pauri kuti ndinzi ndave baba nchatotangawo pauri ati bebi wewe uri mumastreets anditi ndakuona unopisa mumastreets audzikami uri mumastreets senge aubva murangu tiri mumastreets
ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba ndaedza kugarisana newe asi zvaramba